mapurisa afumba bata jongwe muromo mumaguta makuru emunyika akaita seHarare, Bulawayo, Gweru, Masvingo neMutare kuedza kudzivirira vanhu kubatana nesangano revadzidzi rezinhasi kuratidzira. MuHarare, mapurisa anga akawanda panzvimbo dzakaita seAfrica Unit Square nemimwe migwagwa pamwe nezvikoro zvose zvepamusoro. KuBulawayo, mapurisa anga ari kuBulawayo City Hall nedzimwe nzvimbo. Mumadhorobha makuru ose aya, vanhu vanga vari vatomwa makuseni mumigwagwa asi vazowedzera nekufamba kwenguva. Munyori mukuru wedzinhasu vaJoseph Nyamayaro vati sangano ravo ravharisa zvikoro zvose zvepamusoro pamwe nemamwe mabasa munyika sezvo vawana rutsigiro kubva kuvabereki nemasangano akawanda.
Vadzidzi veZimbabwe vachitungamirwa neboka rezinhasu vaona zvakakodzera kuti vavhare zvikoro zvose. Kazi mukuvhara zvikoro izvozvo mangwana makuseni vava nekukashamadzwa vachiona mapurisa neuwandu hwavo vakazara pazvikoro zvinoti National University of Technology, Mashava Campus, Great Zimbabwe, kuMutare Poly, and so it was a success and yakwanisa kubudirira.
Sinasi yati danho rayatora rashanda zvikuru sezvo zvikoro zvikuru zvakaita seUniversity of Zimbabwe, UZ, Great Zimbabwe University, Midland State University pamwe neNational University of Science and Technology zvisina kuita zvidzidzo. Pazvikoro izvi pamuka pakatorwa mapurisa anga akapakatira zvombo. Mutungamiriri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi munyika vaObed Masaraure veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vatiwo ratidziro yabudirira sezvo vadzidzisi vasina kuenda kumabasa nhasi.
Shutdown yanhasi hongu yabudirira tichitarisa zvinhu zvakati wadei. Sekutanga tichiona kuti hapana vatati vanzwa vatanzwa kuti vasungwa kana kukuvadzwa nemasecurity agents atinozviziva achiita basa iri. Zviratidza kuti nyaya yekugara kumba iyi kana vanhu vangozvigarira kumba hapana matambudziko avanosangana nawo. Saka iform of protest yatafarira kuti yabatsira kuti shuwa kuti vanhu vedu vachengetedzeke vawane simba rekurwa zvemangwana.
Pane tsamba iri mumaoko estudio 7 kubva kusangana rinoona nezvevashandi vehurumende Republic Service Commission yanga ichiti vatungamiriri vemapazi ose ehurumende vanyore mazita evanhu vose vasina kuuya kumabasa kuti vazodaidzwa kuti vatsanangure kuti sei vasina kuenda kumabasa. Vemasangano aratidzira hapana nhengo dzavo dzarohwa kana kusungwa nekuti vanhu vangogara mudzimba dzavo. Asi vamwe vemasangano akarerekera kuhurumende vapikisa izvi vachiti danho iri harina kubudirira sezvo vanhu vazhinji vaenda kumabasa kunyanya vanotengesa mumigwagwa munyika yose. Asi sasigaro werimwe sangano revadzidzi rakarerekera kuhurumende reZimbabwe Congress of Students Union kana kuti ZICOSU muMasvingo vaBlessing Mulenga vati kuratidzira kwanhasi hakuna kubudirira.
Maitikiro azvaita ndeyekuti situation yanhasi anga ichingova normal semagariro ose. Vana vaenda kuzvikoro zvavo kunodzidza made some confirmation vana vachinzi vari kudzidza. However, issue yakanga yareziwa iyoyo nevanotungamirira dzinhasu it's an issue of concern yatakangotozvisawo seZICOSU back then tichireza concern over mafees ekumatertiary institution.
Kunyange vanga vasingadairi nhare yavo kana kupindira mibvunzo yedu, munyori mubazi rinoona nezvekufambisa kwemashoko munyika vaNick Mangwana vanyura padandemutande ravo retwitter kuti ratidziro iyi yakundikana munyika mose vachiti vanhu vanga vachiita mabasa avo semazuva ose. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati munyika masero mune runyararo sezvo kusina kumboitika mhirizhonga uye hakuna vasungwa.
Very peaceful. The situation is very peaceful. People are going about their day-to-day activities without any disturbance. We have not recorded any incidents so far.
Kumasora mune runyararo zvara nhasi hapana mhirizhonga yatambosangana nayo. Vanhu vese vapera vachienda kumabasa pavachingoshanda semazuva ose.
Asi dzinhasi nevamwe masangano akazvimirira akaita serinonzi pachedu vati kuratidzira uku kwabudirira sezvo mapurisa abatsira kuti vanhu vagare mudzimba dzavo kubva pakatanga kufambiswa mumigwagwa nezuro. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.